Nyanzvi munyaedze kutapwa kwenhau vaCharles Rukuni vanoti kunyange paine dzimwe mhando dzekufambisa nhau nemashoko dzakaita sematerevhizheni, redhiyo ndiyo iri kunyanya kushandiswa neveruzhinji.
Inini pamaonero angu redhiyo is there to stay, particularly tichitarisa kuti more than 2/3 yevanhu vemuzimbabwe vanogara kumaruwa. Saka indaneti haife yakarova redhiyo. Hongu mumadhorobheni inga maredhiyo ingakundwa nokuti kuona vanhu vano matv, madstv vane maindaneti. But kana tichitaura sepopulation yezimbabwe yose, redhiyo handioni ichikundwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau, Dr Wellington Kadzikwa vanobvumirana navarukuni vachiti redhiyo yakakosha chose uye ndiyo inoshandiswa neveruzhinji pakuwana nhau.
Redhiyo inopinda pese pese, ende maset eredhiyo, mishini yacho kana karedhiyo kacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo. Mazuva ano kune mafoni, unongoteera redhiyo yako pai pafoni pako. Saka redhiyo yakakosha kuti inokumidza kuti mashoko asvike. Zvino vanhu vachitaura, vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana, inopa mukana wakawanda kune munhu wese kuti anzwe nekuzwikwa.
Vagadzikwa vati zvinosuwisa kuti kunyange hurumende ichiziva kukosha kweredhiyo, hapana zvizhinji zvairi kuita kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika pamwe nekuti matunhu ese munyika ave nenhepfenyuro. Nyanzvi munyaya dzekutepfenyura uye vakashanda kwenguva yakareba kuZimbabwe Broadcasting Corporation zvakare vari mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku vaudza Studio 7 kuti kunyange hurumende ichiita sekuti inokoshesa mazuva akaita seWorld Radio Day, vanokatyamara kuti nyika haisati yave nenhepfenyuro dzakawanda zvikuru sei dzematunhu.
Kana vanhu vaine nhepfenyuro munharaunda yavo, vanokwanisa kutaudzana nezvakanangana nenharaunda. Ngatimboi paimenzaniso wecyclone idai yakaitika kuChimanimani, kwakamhanyirwa ikoko. Vatapi venhau vakaenda mashure mwemwedzi yakati kuti ingave miviri, havana kuzogarako. Asi dai kwanga kune nhepfenyuro yeko nanhasi uno, ungadai ichikurukura, ungadai ichibudisa mashoko akanangana nekuvakurudza nzvimbo yeChimanimani, nekuitira kuti kusazova nedambudziko rakaitika apo pakauya mashifashamu emvura.
Mutevedzeri wemutauri webato guru nopikisa munyika reMDC valokutamborinyoka vaudza Studio 7 kuti nepfenyuro idzi dzinotaura nhau dzakafanana uye dzakarerekera divi rimwe. Vati chinodiwa inhepfenyuro dzinoburisa nhau nemashoko asina divi raakarerekera.
Saka nhasi tikangoti iWorld ZANUPF Radio Day kana muri muno muZimbabwe. Tirikundwa nenyika dzakafanana namaLaos dzine maradio stations akawanda chaizvo, asi isusu kwaane makore 48 taita independence, taita kuzvitonga kuzere, tongori nenhepfenyuro dzinongotaura nyaya yeZANUPF chete nenyaya dzavamunangagwa chete zuva nezuva.
Vatiwo nyaya yekusave nenhepfenyuro dzakasiyana ndiyo yapamukana kunhepfenyuro dzakaita seStudio 7 idzo dzinotepfenyura dziri kunze kwenyika.
Chinofanira kuitika ndechekuti tofanira kuzwa kusununguka kuti tiri mukati menyika yedu yeZimbabwe, asi vana Studio 7 vanototepfenyura vari kuAmerica panzvimbo yekuti vatepfenyura vari muno muZimbabwe, kupa mwana weZimbabwe mukana wekuteerera zvakasiyana siyana. Zvototinzwisa tisi kuti mwana weZimbabwe anotepfenyura ari kuAmerica asi achitaura nyaya dzemuno muZimbabwe.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr Pesai Ruanya vati kushayikwa kwenhepfenyuro dzine muono wakasiyana ndiko kwaunza nhepfenyuro dzakaita seStudio 7 idzo vanoti dzabatsira Zimbabwe zvakanyanya. Vati zvinosuwisa kuti hurumende inoramba yakasunga masaisai nekuti inoona sekuti redhiyo inoshandiswa zvematongerwo enyika.
Inyaya yekuti hatina development approach yekuti redhiyo inokwanisa kushandiswa kudevelopment, economic development, social development yenyika. Tinongoiona sekuti redhiyo inoshandiswa kuti tikurudzire zvematongerwo enyika. Saka ivo vane nyaya yekuti vanofanira kumonopolisa redhiyo, nekuti vanhu vanoti pachirungu redhiyo is the medium of the dumb. Unongoda nzeve dzako chete, kana ichitaurwa nechinyanja, ichitaurwa neshona, ichitaurwa nendevere, kungonzwa. Saka munhu wese neredhiyo anokwanisa kunzwa.
VaMasuku vati nhepfenyuro dzakaita seStudio 7 neVOP dzakakosha chose sezvo dzichisvika kunzvimbo dzisina masaisai enhepfenyuro dzemuno. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rinokoshesa nyaya dzekutepfenyura uye rinoda kuti munhu wese munyika akwanise kunzwa nhepfenyuro yaanoda. Vati pave nehwaro hwokuvandudza kutepfenyura uye munguva pfupi chaiyo Broadcasting Authority of Zimbabwe ichange yave kupa maresinisi kune penyuro dzematunhu
vango mirira kuti vaise kubhodhi ravo rio approve bhodhi rakango approve call out yacho nemani ngacho zvatopera muchatoti ngatasa munyizwe muona oh here vaudo license total license saka hapasina drag zvomuzi zviya zviyaka isusu vamwe tinoita zvatinoreva tinoreva zvatinoita
asi makore makumana Zimbabwe yawana kuzvitonga munyika mune nhepfenyuro dzisingadarike 15 uye zhinji dzacho ndedze makambani ehurumende yakaita seZimbabwe Broadcasting Corporation neZim Papers kana vanhu vari mubato riri kutonga reZANU PF nyika dzakaita seZambia dzine nhepfenyuro dzinodarika 100 uye zhinji dzacho ndedze mumatunhu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.